Zimbabwe Home Interface Program tirikuilaunch musi Saturday kuno ku Washington kuembassy yedu na Deputy Prime Minister Mutambara. Iyi program takaitangisa pakauya vaMutambara kuno netimu yanga yakamirira hurumende yedu yomubatanidzwa yanga yauya kuzotaura neinonzi National Endowment for Democracy. Yanga ichitaura zvokuti vanhu vanofanira kuuya pamwe chete vachibatsirana pfungwa dzokuti vasimudzire Zimbabwe uye dzokuti vakwanise kusenzesa ruzivo nenjere neupfumi hune vana vavo vari kuno kuNorth America vari kuno kumusha mumabazi edu ehurumende nomuma private company nomuma NGO.
Saka hurumende apa inonge chiitei?
Chinhu chese chinoitika munyika chinofanira kunge chiri chinobvumidzwa nehurumende. Saka nakutenderana nehurumende kwakanaka kukuru pakuti kunoita kuti tikwanise kusenza namabazi ese ehurumende uye kunoita kuti zvinhu zvatinenge tichiita zvinge zviri zvinhu zviri mumutemo. Hurumende basa yandiri kuti ishambadzire zvatiri kuda kuita nokumeka shuwa kuti kana vanhu vaunza mari dzavo kuti vazoita invest save dzinorasika dzinge dzichisenzeswa mune zvine gwara zvine musoro.
Saka muri kutsvaga vanhu vakaita sei vanonga vari mudiaspora vanonga vachiita mabasa akadini?
Vanhu vese vari kuno kudiaspora vakauya kuno nokuti vanga vane shungu dzokuita zvinhu zvakasiyana siyana. Vazhinji vavo vakauya vakadzidza vamwe vakazodzidzira kuno. Saka navanhu vanoruzivo rwakanyanyisisa vamwe machiremba vamwe mainjiniya emvura vamwe emigwagwa vamwe vezvekumanaja makambani nezvebanking. Saka navanhu ava noruzivo rwavo vanokwanisa kuita kubatsirana nevanhu vari kumusha kungave kufikisa nyaya yedu yemvura yomaguta kungave kugadzira migwagwa. Ende kuita izvi hakude kuti munhu anga ariko kuZimbabwe achizviitayo nendaa yekuti kwava nemavirtual connection efoni sokutaura kwatiri kuita ematv kamera. Vanhu vanogona kuita musangano vamwe vari kuZimbabwe vamwe vari kuno vachipana mazano kuti toita sei. Vamwe vanogonawo vari kuno kuti vanogona kufoma kambani yavo nokuti inouya ichipa maconsultant ekugadzirisa zvinhu kumusha. Vanosapo kuti mutori munhu anonge achibva kuAustralia kana kuti kuEngland asingazivi nezveZimbabwe. Vana vedu vari kuno vanouya kwemasondo maviri kana matatu voita zvo zvacho zvinodiwavo. Saka navanhu vese vari kuno tinoti vanhu vanenge vane pfungwa yavo vangave vari kucalifornia kucanada kana kupi ngavabatane pamwe chete votenderana zvavari kuda kuita vonyorerana pasi kana iri rural council kana kuti itown vobvumirana kuti vari kuda kudii. Vamwe vanogona kuti toda kutenga madump trucks okucollecta rubbish votaurirana nekanzuro yacho ingava yekuplumtree kana kuti yokuchivhu kana kuti yokudarende votauriranavo zviri pachena zviri mumutemo. Saka ndokusungana kwatiri kuda kuona kuchiitika pane kutaurirana pakati pevanhu vari kudiaspora navanhu vari kumusha nehurumende.